Vatongi, chitsauko chechishanu. Nomusi uyo, Dhibhora naBharaki mwanakomana waAbhinoami vakaimba rwiyo urwu runoti: “Kana machinda aIsraeri achitungamirira, kana vanhu vachizvipira pachavo, Jehovha ngaarumbidzwe. Inzwai izvi, imi madzimambo, teererai imi vatongi. Ndichaimbira Jehovha, ini ndichaimba. Ndichaimbira Jehovha, Mwari waIsraeri. Haiwa Jehovha, pamakabuda kubva muSeiri, pamakafamba muchibva munyika yeEdhomu, nyika yakadengenyeka, matenga akadurura, makore akadurura mvura pasi, makomo akadengenyeka pamberi paJehovha, iye weSinai pamberi paJehovha, Mwari weIsraeri. Mumazuva aShamugari mwanakomana waAnati, mumazuva aJaeri, migwagwa yakasiyiwa, vafambi vakafamba nenzira dzinopoterera. Upenyu hwomumisha hwakapera, hwakapera kusvikira ini, Dhibhora, ndasimuka ini, mai muIsraeri, pavakasarudza vamwari vatsva. Hondo yakauya ichibva nokumasuo eguta, uye hakuna nhoo kana pfumo zvakaonekwa pakati pezviuru makumi mana muIsraeri. Mwoyo wangu uri pamachinda eIsraeri navaya vanozvipira pakati pavanhu. Rumbidzai Jehovha, imi munotsva mbongoro chena, mugere pamachira ezvigaro zvenyu, nemi munofamba munzira. Cherechedzai inzwi ravaimbi panzvimbo dzemvura, vanodetemba mabasa akarurama aJehovha, mabasa akarurama avarwi vake muIsraeri. Ipapo vanhu vaJehovha vakaburuka vakaenda kusuo reguta. Muka, muka Dhibhora, muka, muka uimbe rwiyo. Simuka Bharaki, tapa vatapwa vako, iwe mwanakomana waAbhinoami. Ipapo varume vakanga vasara vakaburuka vakaenda kumakurukota. Vanhu vaJehovha vakauya kwandiri navane simba, vamwe vakauya vachibva kuEfuremu. Midzi yavo yakanga iri muna Amareki. Bhenjamini akanga ari pakati pavanhu vakakutevera iwe kubva kuna Makiri. Vatungamiri vakaburuka kubva kuZebhuruni, avo vanotakura tsvimbo yomutungamiri wehondo. Machinda aIsakari akanga ana Dhibhora, hongu Isakari akanga ana Bharaki, vachimhanyira kumupata vachimutevera. Mudunhu raRubheni makanga muno kunzvera kwomwoyo kukuru. Seiko wakagara pakati pezvoto kuti unzwe muridzo unoridzirwa matanga emakwai? Mudunhu raRubheni makanga muno kunzvera kwomwoyo kukuru. Gireadhi akagara mhiri kwaJorodhani, uye Dhani akasarireiko pazvikepe? Asha akasara zvake pamahombekombe, uye akagara zvake panopinda mvura dzegungwa. Vanhu veZebhuruni vakaisa upenyu hwavo panjodzi, neNafutari yakadarowo panzvimbo dzakakwirira dzeminda. Madzimambo akauya akarwa, madzimambo eKenani akarwa paTaanaki pamvura zhinji yeMegidho, asi havana kudzoka, vakatakura sirivha kana zvakapambwa. Kubva kumatenga nyeredzi dzakarwa dziri panzira dzadzo, dzakarwa naSisera. Rwizi Kishoni rwakavakukura, irwo rwizi rwakare, rwizi Kishoni. Pfuurira mberi, mweya wangu, simba. Ipapo mahwamanda amabhiza akatinhira, kumhanya, kumhanya kwoune simba. Mutumwa waJehovha akati, tuka Merozi, tuka vanhu varo zvikuru kwazvo, nokuti havana kuuya kuzobatsira Jehovha, kubatsira Jehovha kurwisa vane simba. Jaeri ngave mukadzi akaropafadzwa zvikuru, iye mukadzi waHebheri muKeni, akaropafadzwa kwazvo kupfuura vakadzi vagere mutende. Akakumbira mvura, iye akamupa mukaka, akamuvigira mukaka wakakora mundiro yakafanira makurukota. Ruoko rwake rwakatambanudzirwa pambambo yetende, ruoko rwake rworudyi kunyudo yomuvezi. Akabaya Sisera, akapwanya musoro wake, akapwanya uye akabvoora zvavovo zvake. Patsoka dzake akanyura akawa, hoyo akatandavarapo. Patsoka dzake akanyura akawa, paakanyura ndipo paakawira akafa. Napawindo mai vaSisera vakadongorera vari seri korutanda, vakadanidzira vachiti, seiko ngoro yake yanonoka kusvika? Seiko kurira kwengoro dzake kwanonoka? Vakadzi vokwake vakachenjera kukunda vose vanomupindura. Zvirokwazvo anoramba achiti, ko, havasi kuwana nokugoverana zvakapambwa here? Vachiti, musikana mumwe chete kana vaviri pamurume mumwe chete. Nguo dzina mavara dzezvakapambwa zvaSisera, nguo dzisina mavara dzakarukwa, nguo dzakanyatsorukwa dzomutsipa wangu, zvose izvi zviri zvakapambwa. Saka vavengi venyu vose ngavaparare, imi Jehovha, asi vanokudai ngavave sezuva parinobuda nesimba raro. Ipapo nyika yakava norugare kwamakore makumi mana.